Ndingangoti chenjedzo hurumende nemamwe masangano anoita nezveutano, ndingangoti chenjedzo dzanga dziri kuitwa zvinogona kuramba zvoda kuti zviwedzerwe hadzo mameseji pangava pazvivhitivhiti pamaredhiyo nemanewspaper. Asi ndinovimba kuti vanhu vazhinji pari zvino munhu wese anoziva kuti kune coronavirus. Asi dambudziko ratinogona nge tiri kuita nderekuti panga pane mamwe makuhwa anga ari kutaurwa akasiyana-siyana, kunyanyanya mumadzisvondo. Ndomatiri kuona kuti vamwe vafundisi vari kutaura vachiti vanhu ngavasateedzere chirwere ichi, chirwere chavarungu, mavhaksini haafaniri kunge achipuhwa vanhu, ane poison. Saka mashoko akadaro ndo mashoko asiri kufamba zvakanaka, anoita kuti vamwe vanhu, nekuti mukatarisa kuti vafundisi vane vanhu vakawanda vanovatevera, vanhu vakawanda vanoteerera zvavanotaura. Saka zvakakosha kuti vanhu vane zvigaro kana vane zvinzvimbo, mungava muhurumende, mungava mudzisvondo, mungava mumamwe maorganization makuru, kuti zvavanotaura vakurudzire vanhu kuti vadzivirire chirwere checoronavirus. Nekuti izvozvi taakuona kuti kana pane vaifunga kuti chichirwere chevarungu chete, hazvisiri izvo, nekuti izvozvi hama dzedu dzakawanda dziri kushayika kuZimbabwe. Izvozvi tiri kunzwa kunzi zvipatara zvizhinji, mabeds emaICU akazara nekuda kwokuti vanhu vari kurwara necoronavirus.
Dr. Munatsi, tiri kuona kukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kuwanikwa vaine chirwere checovid-19. Tingati here kukwira kwehuwandu hukungave nechekuita neutachiwana hutsva hunonzi hwakatanga imo muSouth Africa umu?
Ndingangoti pari zvino hatisati tanyasova neumbowo kana kuudzwa nehurumende yeZimbabwe kuti vakaratidzwawo here kuti utachiwana hutsva uhu hwakawanikwa kuSouth Africa, kuti vawane mumakombiyuta mavo vagokwanisa kutarisa kuti ndihwo here huri kukonzeresa kuti manhamba anyanye kukwira kuZimbabwe. Havasati vatitaurira kuti izvozvo vakazviita here kana kuti vari munzira yekuzviita here. Saka pari zvino tingangofungidzira nekuda kwekuti zvatinoziva ndezvekuti utachiwana hutsva hwecoronavirus hunotekeshera zviri nyore kudarika hwanga huripo. Zvekuti kana panga pachibatwa vanhu vatatu, utachiwana hutsva hunogona kuitata vanhu vashanu kana kudarika. Saka nekuda kweizvozvo tingangotoshandisa izvozvo kufungidzira kuti nenyaya yekuti manhamba aakunyanya kukwira kuZimbabwe, zvinodaro zviri kuti utachiwana hutsva uhu hwavekowo kuZimbabwe, zvichikonzera kuti manhamba azenge aakukwira zvatakuona.
Vamwe vari kuti hurumende haisi kutoburitsa huwandu hungadai huri hwevanhu vari kubatwa nedambudziko kana nechirwere pane ino nguva. Munoti?
Ndingangoti kupindura mubvunzo iwoyo, pavanhu vanenge vabatwa necoronavirus, manhamba atinokwanisa kuziva ndevanhu vanenge vatestwa chete. Saka zvakakosha kuti vanhu vatestwe vakawanda. Dambudziko riripo izvezvi guru nderekuti vanhu vazhinji havana mari inodiwa yekuti vanhu vatestwe coronavirus. Ndine hama dzakawanda dzandanga ndichitaura nadzo, vamwe vanga vari kurwara chaizvo, asi mari inodiwa yekuti vanokwanisa kunotestwa vanoda mari yekuAmerica. Vanhu vazhinji izvozvi vari kufunga kuti zvakakosha kuwana chikafu chekudya patafura pane kutora mari yemumba kunotestwa coronavirus. Saka iroro idambudziko guru. Saka hurumende yanga ichifanira kuti itore matanho yekuti vanhu vakawanda vateswe, kunyanyanyanya kuti vanhu vateswe pasina muripo, nekuda kwekuti iyi injodzi yawira munhu wese. Ndingangoti iemergency.